Mumazuwa matatu adarika, mvura yakasviba kuti ndo, uye ine wema wakaipisisa, yanga ichibuda mumapombi evagarire muHighfield nevekuru gare ichibva kukanzuru. Muzvare kudzai chivasa, avo vanogara muHighfield, ndemumwe wevagari vemunzvimbo iyi, vanoti havasi kufara nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo.
Handizivi kuti yatiri kuona ichibuda patepi mazuva ano imvura here kana kuti yatova sewage chaiyo. Kwezii, hazvisi kuita. Akomana mvura mungabude mvura yegirini imwe yebhureki kunzwa yapairi kutonhuhwa sewage. Pane mweya inohwa fishi musi uno kunzwa kutoti mvura irikunhuhwa fishi kairiunhuhwa sewage irikunhuhwa fishi ipapo. Chii chakadaro pasina maminitsi inge yakuta kunge yachena yodzokorora futi tinenge tiri kutourayiwa kabisira nemvura iyi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatenda kuti sangano ravo rawana zvichemo kubva kuvagari vakawanda.
Kunhuhwa kwairi kuita kuri kubva kwaita kuti vagari vazhinji vatye mvura yekanzuru zvokuti nyangwe ikazonge yachena hayo vari kuramba vaine kutya. Zviri kuratidza kuti mvura inomwiwa nevanhu iri kusangana nemvura ine tsvina dzevanhu. Vagari vari panjodzi yekugamuchira zvirwere zvinofamba nemvura.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti mvura yakasviba nekuti vaigeza matangi.
What happened is because mvura yanga yapasi pasi yabuda pasina nyowani iri kuuya. Sludge iya ya mishonga yatoisa muvhatanzi inoungana pasi yepesina ita izvozvo. But it's not harmful of all. But those are not pleasant to drink or use. Nothing zvinotyisa, just mishonga yakangoungana. So as soon as we resume pumping, the water will clear up.
Asi mamwe makanzuru pasi rose kana achida kugeza matangi kana pombi dzemvura anozivisa vanhu kuti vavhure pombi dzemudzimba kuti varase mvura yakasviba kusvika yachena. Kunyange kanzuru ichiti mvura haina utachiona hungakonzeresa zvirwere, mukuru werimwewo sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanokurudzira vanhu vemuHarare kuti vatore mamwe matanho ekuchenesa mvura yese inobva kukanzuru.
Vagari mvura yese yavari kuwana papombi ngava inishuwe kuti mvura iyoyo kana vasati vanwa vaifashaidze, uyezve kana kushandisa mishonga inochenesa mvura yakafanana nechlorine. Kune chikonzero chekuti kune mbombi dzinofambisa mvura yetsvina dzinenge dzichiputika dzisingagadzirwe. Saka naizvozvo izvi zvaita kuti mvura yedu yemuHarare quality yacho ive nokompromiswa.
Mukutanga kwegore rino, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichaita kuti makambani anoshanda akazvimirira apiwe mvumo yekuita basa rekuwanisa vanhu vemuHarare mvura, basa riri kuitwa nekanzuru pari zvino. Hurumende yaiti izvi zvinogona kuita kuti dambudziko rekushayiwa mvura kana kuwaniswa mvura yakasviba ripere. Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu dzemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti kupa makambani anoshanda akazvimirira basa rekuti vawanise vagari vemuHarare mvura idanho rakaipa chose.
Kune vara rinoti governance rakakurukurwa iye nevamwe vakaongorora veGIZ neveWorld Bank vakaongorora nyaya yekuwanikwa kwemvura through privatization nemamwe mainitiatives akasiyana siyana. Ivo vanoti kana privatization yauya haigadzirisi maunderlying governance challenges anganga arimo munguta. Izvi ndo zvinoita kuti mvura izowanikwa yakachena, kwete kuti privatization inounza kuwanikwa kwemvura.
Aka akasike kutanga kanzuro yeHarare ichipomba mvura yakasviba kudzimba dzevagari sezvo dambudziko iri richiitika pese panombovharwa mvura, zvichinzi michina inopomba mvura muguta rese inenge ichigadzirwa kuMorton Jeffrey kana kuti paPrince Edward Waterworks. Rimwe dambudziko revagari vemuHarare nderekuti zvibhorani zvakawanda muguta zvinonzi hazvina kuchena. Izvi ndizvo zvinonzi nenyanzvi zvinopa kuti zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvipararire zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.